tine zvirongwa zvatiri kuita zvemabindu, saka iwaya anenge akanangana nemadzimai, tichiva tinobatsira madzimai kuti vave vanotaurawo nyaya dzemhirizhonga dzine chekuita neupenyu hwavo magadheni imomo. Saka tine tichingokurudzira kuti vadzimai vese, hazvinei nepolitical party ipi, asi vanenge vachingosangana vese vekuMDC zvisine kuzanupf kuti vagosanganawo vagotaura nyaya dzinonge dzichivaafekta ivo semadzimai.
Sei makasarudza matunhu mana mataura?
Matunhu mana yatakamasarudza nokuti ndiwo ane mamwe akanyanyowo ange aine nyaya dzemhirizhonga dzakawanda stereki muna 2008. Saka takaona kuti vakadzi veikoko futi vaiti vakange vachisangana nematambudziko akasiyana-siyana sevakadzi, uyewo sevamwe vaiitawo zvepolitics mazuva iwayo.
Vamwe vangada kuziva kuti sei makasarudza kushanda nemadzimai ivo vanhurume vakawanda variyo vaipomerwa mhosva dzekukonzera mhirizhonga.
Takaona kuti panoitika nyaya dzemhirizhonga, vakadzi vanenge vachisangana nematambudziko ekuti dzimwe nguva kana arivo varume vanonyanyoita nyaya dzemhirizhonga kana kuti vanoonekwa vachibatwa nenyaya idzodzo, vakatiza vakadzi vavo ndo vanozonge vakutorwa vachishandiswawo panyaya dzemhirizhonga idzodzo, uye kuti chero vakaurayiwawo vakadzi ndo vanozosara vachinzi vave vanoriritira mhuri. Saka takaona kuti kushanda nevakadziwo kuti vanowanawo zvavanoita, uye vaone kuti vanonge vachikuridzirei nyaya yerunyararo, takaona kuti zvinenge zvakakodzera kuti tive tinonyanyoshanda nemadzimai nevanhu vekuti nyaya dzemhirizhonga havanzotariswa asi vanhu vanosangana nematambudziko makuru.
Chirongwa ichi chane nguva yakakura zvakadii, Muzvare Gutura?
Tanga rerapera.